Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati vanhu vatatu vanogara kumatapi ndovachiri muchipatara mushure mekubatwa nechirwere ichi pavanhu makumi matatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vachonzi vati kunyange hazvo uwandu hwevari muchipatara hwadzikira vachagara vakagadzirira misi yose sezvo chirwere ichi chichigona kungonyuka chero nguva.
Musiti wavharari yezvino tiri kune dambudziko rechirwere chetyphoid chakatanga masvondo apfuura mavirari apfuura. Iye zvino chakanyanyoungana kunzvimbo yekumatapi. Tanga tichiona vanhu vakati wandei asi kubvira paweekend yapfuura apa tiri kuona vari kuuya kuzvipatara vakuenda vachidzikira. Vanenge varwarisa vari kuendeswa kuNazareth. Pari zvino kune vatatu chete vakaadmitwa muNazareth. Paweekend kwanga kuine vashanu. Izviri kurakidza kuti chirwere chiri kuenda chichidzikira. Asi hazvirevi kuti ngatiregedzei kugara takagadzirira nekuti chinogona kungokwira chero nguva. Chirwere chinokonzerwa nekuti vanhu vanenge vanomwa mvura ine utachiwana kana kuti vanenge vadya chikafu chine utachiwana.
Dr. Chodzi vatiwo chirwere chetyphoid chinonetsa kupedza musha wematapi kumbare sezvo kune vanhu vakawandisa kupinda vanotarisirwa kugarako. Vachodzi vati kumatapi kuri kugara vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezviviri pachinzvimbo chevanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mana. Dr. Chodzi vatiwo maonero avo ndeyekuti vanhu vari kugara kunzvimbo iyi vabviswe vonogariswa patsva senzira yekupedza dambudziko rechirwere ichi.
Vanhu vagari vari kumatapi vakawandisa. For the infrastructure iriko inofanira kunge ine vanhu about 2100 vanhu, but pari zvino pane 23,000. Vazhinji vacho vari kwekokoko vanhu vane makore ari pasi pe5 years. Ndo futi vanoita kuti vakabatwa nechirwere ichocho vanokurumidza kudzikira, ende kana vasina kuwana rubatsiro nokurumidza ndo vanokwanisa kuzoshaya ivavo. Saka isusu seveutano kana titi veutano tikureva kuti vari kubva kudepartment of health kana kuministry of health hatikurudzire vanhu kuti vagare munharaunda yakadaro. Dai zvaibvira vanhu vatobviswa zvavo pamatapi vatanga vawanirwa kwekuenda matapi iwaya, nekuti hachanyanyogarika, matoiretsi hasinyazoshanda, mvura haisinyazoya zvakanaka. Dai zvaibvira vanhu vambopuwa pamwe pekuti vagare, vapuwe mastenzi vavake kuti tiite decongestion area. Ndokuti kumberi uku chirwere chisarambe chiuya unyanyanyanya kunzvimbo iyoyo. Pavari ipapa hapana unyatsonaka, hapaite kuti vanhu vagare pasina zvirwere.
Mutauriri wekadzuru yeHarare vaMichael Chideme vatiwo kadzuru ine urongwa hwekubatana nerimwe bhanga kuti vavake pekugara patsva voputsa dzimba dzekumatapi. Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Evans Bastara vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti Zimbabwe ichiri kutambudzwa nechirwere chetyphoid chisingachawanikwi mune dzimwe nyika. Vamasitara vatiwo dambudziko retyphoid rinogona kuva rakakura pade zviri kutaurwa nekanzuro yeHarare vachiti vamwe vanhu vanorapwa kunana chiremba vavo zvinozoita kuti kanzuro ingonyora vanhu vanopfuura nemuzvipatara zvayo.
Zviri kutaurwa navachonzi naDr. Chonzi zvekunzi hapana vati vafa zvinogona kuva zviri zvokudaro, asi zvimwe ndezvekuti macases amwe anogona kuve akaitika akasaripotiwa nekuda kwekuti mune zvipatara zvakawanda muHarare nemuZimbabwe zviri muprivate, izvo zvisinei nekuita negovernment kana necity council. Kunogona kuve kwakaonekwa vamwe vanhu vachinge vakashayika nekuda kwechirwere ichi, asi chisina kuonekwa.
Vamasitara vakurudzira kanzuro yeHarare kuti iwanise vagare mvura yakachena pamwe nezvimbuzi zvakakwana kuti dambudziko retyphoid ripere.
Zvakadaro tinokurudzira veHarare City Council kuti vagadzirise nyaya yemvura nekuchena kwemvura nenyaya yezvimbuzi, especially kumbare kunova uko kukuwanzo kutangira chirwere chetyphoid.
Vachonzi vati chirwere chetyphoid chinoonekwa nekudzwa musoro, mudumbu, kupisa muviri kana kuita manyoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.